This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mhiri zhonga inotyisa yoitika zvakare kuurungwe West pamberi pesarudzo dzichaitwa mudunhu iri mwedzi unouya.
Sangano reNational AIDS Council kana kuti NAC nhasi rasvitsa zviri pamutemo chibage chakarimwa nevasungwa vepajeri rebhindura kubazi remajeri.
Zvikwata zvenhabvu zvokweshana mukupera kwesvondo mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mhiri zhonga inotyisa inonzi iri kuitika kuurungwe West, uko vanhu vakawanda vari kushungurudzwa kana vachizivikanwa kuti vari kutsigira vatemba muliswa ava vari kukwikwidza vakazvimirira. Vamuliswa vakadzingwa muzano PF vachinzi vaitsigira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Mhiri zhonga inonzi iri kuitikawo mudzimwe nzvimbo dziri kuitwa mabai elections musi wa 10 Chikumi. Asi kuhurungwe West ndiko kunonzi kune mhiri zhonga yakanyanyisa, uye vanhu vari kutyisidzirwa negurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo. Muvhidhiyo itsva iri mumaoko eStudio 7, vachombo vanoonekwa nekunzwikwa vachiudza masabhuku kuti atungamire vanhu kunovhota, izvo zviri kunzi nemasanganano nezvesarudzo zvinotyora bumbiro remitemo rinoti masabhuku nemadzishe havafaniri kushandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika uye ikodzero yemunhu kuvhotera munhu waanoda.
ZANU PF inosigara ichiramba kuti inokurudzira mhiri zhonga, asi neunyanzvi hwavako mazuva ano vachombo vari kuonekwa vari muvhidhiyo vachitaura mashoko anokurudzira mhiri zhonga. Isu pano paStudio 7 hatikurudzire mhiri zhonga. Tiri kushandisa mashoko aya kuitira kuti vanhu vazvinzwire vega zviri kuitwa navachombo kuhurungwe West.
Sabhuku wega wega tichakupa kopapo yekunyora vanhu varimo mako bati pamusapo kuti sabhuku ndi sabhuku. Tomupa mayouth ekubatsira chi sabhuku, tomupa assistant wekubatsira chi sabhuku, tomupa vanobatsira chi
sabhuku,
nemadzimai vanosupervisa ava vozvikavanhu vari onesa vasupervisa ava kuti havasusu vachinwa hwavo here muraini. Musi wekunovhota sabhuku anoenda akatungamirira chi vanhu vake, vonovhota vopedza by 11 makutonwa hwahwa zviri mberi pamango. Saka munhu wese anenge akanyorwa zita rake kuti uyu ndiningi uyu ndiningi zvichifamba zvakanaka. Machairman ese emadistricts ari muno hatizivo vanhu vayava vakanochuzwa natemba vamusina kusarudza. Munosarudza venyu vamunoda mega. Iye zvino vese vaya vanga vari chairman vemadistricts vaya vanga vari macoordinator vagumwa. Kutsvaga vevanhu kwavo vamunoda kushanda navo ndovomuisa pamapositions aya. Nyange uchairman wedistrict mbepaiwa madzimai ndo vakawanda pamadzimai. Zvemizvifata zvakadii zvakanaka. Mayouth mataura nezvemabhora tichagadzirisa. Svondo rega rega ndeendiri kuno, ava vanogara kuno patownship vomuka kuseni vouya kuno radoka kuti vakukanganisei kukohwa. Aiwa vanotoya kumunda ikoko muchitaura vachikohwa basa rachidi chena mberi. Ndo zvandiri kutarisira izvozvo.
Ayo mashoko avachombo pavhidhiyo yatinayo yamunokwanisa kuona pavhidhiyo paFacebook yedu yeVOA Shona. pa Studio 7 sezvatambo taura hatikurudzire mashoko anoita kuti vanhu vaite zvemhirizhonga asi tashandisa video iyi kuitira kuti imi vateereri muzvinzwire hatinokwanisa kubata vachombo avo vanzi vari kunze kwenyika.
Vamuliswa varikukwikwidzana navaKeith Guza veZanu PF. Hatinokwanisa kubata vaGuza sezvo nharembozha yavo yanga isinganzwikwe zvakanaka pataedza kutaura navo zvishoma. Nhasi sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinonzi raenda kuHurungwe West nekupurazi ravamuliswa reSpringfield kunoongorora nyaya dzemhirizhonga dzinonzi dziri kuitika. Izvo zvinotevera mashoko eZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI ekuti sangano iri neZimbabwe Election Commission apindire munzvimbo iyi sezvo muine mhirizhonga inotyisa.
ZPP inotiwo pamusangano wakaitwa svondo rino nhengo dzeZANU-PF dzichigirwa nevasori dzinonzi dzakaudza vanhu vekuHurungwe West kuti vanenge vavhotera vamuliswa vanogona kutsakatika zvorova uye hapana anosungwa. Zvinonziwo nhengo dzeZANU-PF idzi dzakavakawo misasa pazvikoro zvakawanda munzvimbo iyi. Mashoko emhirizhonga aya atsinirwawo nemukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini vati vari kunetseka nezviri kuitika.
Zvatakuona yanyaya yatingati pachirungu intolerance, ndosaka takuchiona pane kakurwisana kava kuitika. Kana zviri kubuda kuHurungwe West zvichibatwa kunzi ichokwadi, tokutarisira kuti mapurisa uyezve veZimbabwe Electoral Commission vangatangawo kuona kuti chii chavanokwanisa kuita nekuchimbidza, nekuti mutemo wesarudzo unobuda pachena kuti zvihunhu hwatiri kuona Hurungwe West hausi hunhu hunofanira kunge huchiitika. Saka tarisiro yedu ndeyekuti Zimbabwe Electoral Commission ngaichimbidze kupindira munyaya yesarudzo, nokuti basa ravo harisiri kungomirira kuzopotesa vanhu chete. Basa ravo kutarisa kuti sarudzo idzodzo dzabatwa mune zvakanaka, mitemo yese ichiteedzerwa. So ngatinge tichiona Zimbabwe Electoral Commission ichideedza vacho vari kunzi vari kupindira munyaya dzemhirizhonga iri kuitika iyi, vabate chokwadi kuti ndiani ari kuzviita uye ari kuzviitira chii. Vachinge vabata izvozvo, takatarisira kuti vacho vari kuzviita ngavabuditswe musarudzo, vasakwikwidzane nevamwe.
Asi kavamwe vanenge vari kugunun'una kuti Zeki akuita kunge imbwa isina meno.
Tinenge tisingadi hedu kumhanyira kuti titi Zeki yanyanyokanganisa, nekuti padzimweni dzenguva vanenge vachiti vari kumirira kupuhwa yatingati evidence, hwaro inoratidza kuti ndozviri kuitika. Saka isu basa redu harisi rekuti tivamhanyire pamberi ivo veZimbabwe Electoral Commission tichinyanyovashoropodza. Saka ndiri kuti isusu patakamira ndepekuti Zeki kune zvinhu zviri kutaurwa izvi nenyaya kuHurungwe West. Taakusitarisira kuti kana Zeki ichibata basa rayo zvakanaka, yochibuda pachena yotiwo taakumbotumira vanhu veduwo vanoongorora kuti chii chiri kuitika kuHurungwe West.
Mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare. Tabatawo vanotaura vakamirira bato idzva reProgressive Democrats of Zimbabwe vaLeonard Kone, ava vanoti vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vari kuvashayisa mufaro muHarare.
Pachimbofamba unonyatsokuona kuti vanhu vari kuti inini kuti tikuvhoterei mambotipo here chikafu, because taneta zvino kunyeperwa nemapoliticians aya. Isu tikuti no, isusu hatida tikupromise chikafu, but iva nepassion yekuti no, tida kuchinja timutse industry yakafa, businesses, maprojects and SMEs. Hatinofanira kuti tisimudze, titange at an initial stage. Kubva ipapo toti maindustry achitanga kusimuka, ndozvatikutarisa vanhu tichivataurira izvozvo.
Muri kukwanisa here kutsvaga rutsigiro pasina kukanganiswa?
Hongu tikubatsirika apo nepapo apo.
Pane zvichemo zvamuinazvo here kana kuti zvese zviri kufamba?
Kurohwa kwevanhu kundo zvichemo zvatikuti no, zvidai zvagadziriswa. Vanhu kana vachikampena vakampene murunyararo pasina kurohwa. Toda kuti munhu weZANU-PF achifambapo takabatana maoko nePDZ neMDCT. Zvinhu chingoendeka, election inouya, election inoenda, but tofanira kuramba tiri murunyararo ezimaZimbabwenzi, tiri vanhu vamwe chete.
Zvii zviri kuitika kana muchitsvaga rutsigiro zvamusiri kufara nazvo?
Zvakawanda zviri kuitika, nokuti pamwe pachona tinotoshaya protection maposta zedu anenge atanamira, unoona abviswa kana nguva yeusiku. Saka tiku kana protection kuti mapurisa patrol mapatrolzi mapurisa ari kuitawo mashoma yekuti mapurisa anga achiitawo mapatrolzi vakwanisa kusunga nhunza tunza idzi
makambomhan'ara here kuzeke
hongu kuti tinomhan'ara kunyaya iyi kuti nosanzwa nekudharurwa maposters edu zvinhu zvedu hazvii kutifambira mune zvakanaka naka tida kuti maposta aramba aripo vanhu vaone vachuze mutungamiriri wada kuvatungamiriri navo mupariamendi
ko zeki iri kuti kudii
zeki iri kuti endai munomhan'ara kupolisi
vanotaura vakamirira bato idzva reprogressive democrats of zimbabwe valeonard cone vari parunare muharare
sangano renational aids council kana kuti nec nhasi rasvitsa zviri pamutemo kuhurumende chibage chakarimwa nevasungwa vepajeri rebhindura mudunhu remashonaland central kubva kumari inoita zana rezviuru zvemadhora yakapiwa kuboka rezimbabwe prisons and correction services nesangano iri vanoona nezvekubudiswa kwemashoko munak amai tadiwa pfupa vanoti sangano ravo rakatora danho iri mushure mekuona kuti majeri kana akawaniswa zvekushandisa zvakakwana anokwanisa kurerutsa mararamiro evasungwa pamwe nekubatsira nyika nechikafu amai pfupa vanoti urongwa hwavo uhwu huchabatsira zvikuru kuwanisa vasungwa vari kutora mishonga yemaarv kudya kunovaka muviri mabiko aya anonzi apindwawo nemutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezvemitemo vaemarson munangagwa gurukota rezveutano dr david parerenyatwa gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland central vamartin dina mukuru wemajeri vaparadzai zimondi pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende ngatinzwei hurukuro yataita naamai pfupa pamusoro perwendo rwavo urwu
international aids council tine mari inokwana iyo $100,000 yatakapa zimbabwe prisons and correctional services patanga mwaka wekurima gore rapera vakakwanisa ivo kurima 120 hectares pamapurazi matatu avainavo anoti pedna chavagona hapana nedomio mari iyi yakashandiswa kutenga mbeu nemishonga yesora nemafertilizer ndo zvakashandiswa nemari iyi kubva kunational aids council mari iyi takaiendesa kuti tikwanise kupa vasungwa zvekudya zvakakwana tichitarisa isusu kuti pavasungwa vari mumajeri enyika inoiyi vamwe vavo vari pachirongwa cheantiretroviral therapy saka vanoda chikafu chakakwana
saka magutsikana here nezvamaona zvichienderana nemari yamakapa kuboka reprison services
zvikuru kwazvo hatina kutanga kushanya nhasi tanga tipota tichienda apo chibage changa chichikura tiri kutarisira kuti nechibage chakohwewa tiri kutarisira 900 metric tons nechibage pavachapedzisa kukohwa uyezve senational aids council tiri kuti gore rino tiri kuita zvechimwe chirongwa nezimbabwe prisons and correctional services chekuvapa miriwo yechivanhu inovaka muviri inobatsira pakusimbisa muviri inenge mowanyeze chembere dzagumana nezvimwe zvakadaro inova ine ayoni yakawanda inobatsira vanhu pautano hwavo
ivo vasungwa makwanisa here kunge muchionawo mamiriro avakaita munyaya dzeutano
hongu kungoti hatisi kuonana kana kuti ndaikwanisa kukupa mifananidzo hatikwanisi kutipanani mifananidzo panguva inoi asi navo vasungwa varoradza kudzikana nebasa ravo nekuti kazhinji vasungwa vachipinda muminda vachishanda asi kana zvekushandisa zvisipo goho racho rine risiri rinonyatsogutsa asi apa tiri kuona bhindura prison nekukohwa kwayaita iri kutokwanisa kufidha vamwe vasungwa vari mumajeri akasiyana munyika inoiyi kunzvimbo dzakasiyana-siyana nekuti ivo pachavo vega sebhindura prison vanoti chibage ichi chakatovakwanira ivo vane 270 vasungwa uye vanodya 94 tons pagore saka chimwe chese chasara chiri kuenda kune mamwe majeri ari munyika yezimbabwe
avanga vari vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano renational aids council amai tadiwa pfupa vari parunare muharare nestudio 7
makateerera kustudio 7 munotibata pa909 am 4930 kana pa12080 ne15460 kilohertz pashortwave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
mm-hmm. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaDavid Cameron vanoti vachaomba hurumende yavo itsva zvitevera kukunda zvine mutsindo kwakaitwa nebato ravo reConservative musarudzo dzeparamende. Vachitaura mushure mekushanyira muzinda wamambokadzi Queen Elizabeth muBuckingham Palace, vaCameron vapika kuti vachatonga nyika imwe chete yakabatana, One Nation, One United Kingdom. Vati izvi zvinoreva kuti munhu wese achapawa mukana zvisinei kuti anobva kupi, vachiti munhu wese anofanira kuva nemukana wekuita zvakanaka muupenyu hwake. Vativo zvinorevawo kupa rubatsiro kuvanhu vanoshupika zvakanyanya mukana wekudzidziswa mabasa kuitira kuti vave neupenyu hwakanaka mune ramangwana ravo.
Bazi rezvemutemo muAmerica richaferefeta kutyorwa kwekodzero dzevanhu kungange kwakaitwa nemapurisa emuBaltimore zvichitevera mhirizhonga yakaitika mushure mekufa kwomumwe murume wechitema ari mumaoko emapurisa. Muchuchisi wemuBaltimore muzvare Loretta Lynch vataura mashoko aya nhasi vachiti nhasi bazi rezvemitemo riri kutanga kuferefeta mapurisa emuBaltimore ari kuita zvinhu zvinotyora bumbiro remitemo kana wemitemo yenyika.
Bazi reZimbabwe Investment Authority rinoti hurumende inofanira kutora matano kugadzirisa mitemo yakanangana nezvemabhizimisi kuitira kuti vemabhizimisi vekune dzimwe nyika vauye kuzovhura mabhizimisi avo. Mukuru weZimbabwe Investment Authority vaRichard Mbaiwa vakaudza komiti yedare reparamende yeIndustry and Commerce svondo rino kuti hurumende inofanira kutora matano achaita kuti vemabhizimisi vade kuuya muZimbabwe. Vakataura zvakare kuti munyika dzeSADC, Zimbabwe ndiye iri kunyanyotizwa nevemabhizimisi ekune dzimwe nyika. Mashoko avambaiwa anouya apo World Bank iri kuti pakati penyika dzepasi rose dzinoita zana nemakumi masere nepfumbamwe panyaya dzekudiwa nevanhu kunovhura mabhizimisi, Zimbabwe iri pazana nemakumi manomwe neimwe. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera ava vanoti Zimbabwe inofanira kuvandudza mitemo yekuendesa upfumi kuvatema.
Ichokwadi kuti pane dambudziko muno muZimbabwe. Takatarisa vanhu vekunze kwenyika, pane nyaya dzokuti kuvhura bhizinesi racho kunotora nguva yakatirebei, pane nyaya dzeuori kana kuti yatingati corruption, chero muguyedza kuvhura bhizinesi chona kana uri wekunze kwenyika, pane nyaya dzatingati isusu dzekusajeka kwemitemo iri maringe nebusinessization. Imweyo mitemo iri kuita kuti zvinge zvichioma kuti pange pane vanhu vanouya nemabhizinesi avo muno. Saka zvinhu zvakadaro nekusajekawo kwezvematongerwo enyika pare zvino nekuitika kuri kuita mafactions mubato riri kutonga rezano p f zvinhuwo zvinotambudza vanhu vangauya nemari dzavo kuti dzimwe nguva chitanda chikamuka chiri mumaoko evamwe vanokwanisa kudzingwa kana kuti vanokwanisa kunzi imbodzokerai kwamafa.
Mumwedzi wakurume IMF yakarumbidza Zimbabwe ichiti yatora matano ekujekesa mutemo weindigenization uye kugadzirisa nyaya yeenvironment yemabhizinesi, asi World Bank iri kuti handizvo. Muri kuzvionawo sei?
Ya, tinoona kuti ndinoona kuti IMF apa yakataurawo zvinhu isina kunyatsoongorora zviri kuitika panzvimbo kana kuti zvatingati zviri kuitika paground. Chiri kunetsa ndechekuti kunyangwe hayo IMF ichitaura zvairi kutaura, pasi chaipo chaipo kuvanhu matambudziko ari kusangana nevanhu vari kuda kuvhura mabhizinesi achiripo, uye hurumende inobvuma kuti navo vari kuda kuedza kuti vapedze matambudziko iwawo. Izvi yaizviwana kupi nekuti hasizvo zvinenge zviri kuitika munyika munomu?
Vamasimba kuchera vanoongorora nyaya dzezveupfumi vanga vachitaura vari parunare muHarare naTungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa ongororo yakaitwa neMass Public Opinion Institute iyo inoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndomunhu anonyanya kufarirwa munyika.
Kana mchida upinda mchirongwa che live talk chanasi, titumirei ma text messages pa number zinoti 1-202-465-0318 mchituza number zenyu kutuwa tigo kufone raini.
Mwanao zedu zemitambo. Makundano enavu Castolaga Premier Soccer League ave kutora imwe nzira apa ave kupinda musvondo rechipfumba amwe. Mutoro wedu enavu dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Nzira pakati pezvikwata zviri kutungamira makundano eCastolaga Premier Soccer League neizvo zviri kutarisirwawo kutora mukombe uyu iri kukura sezvo Chicken Inn iyo iri pamusorosoro iri kutungamira nemapoints matanhatu kuti Highlanders iyo iri pachinhano chechina. Dynamos iri mumashure neChicken Inn nemapoints mashanu. Chicken Inn ine mukana wekuwedzera utungamiri hwayo apo iri kusangana neZPC Kariba iyo yakadzinga murairidzi wayo souchaminuka nezuro zuva rimwe chete vabva mukurohwa 2-1 Harare City. ZPC Kariba iyo yakapedza iri pachinhano chechipiri gore rapera yatoitawo zvekare zvakaitwa neHarare City iyo yakadzinga murairidzi wayo Big Boy Mahwiwi mitambo ichangotanga gore rapera. Asi madziso ese mumutambo uyu ari pachikwata cheChicken Inn icho chiri kubvira moto kunyanya pamutambi Edmo Chirambadare uyo ari kuroverera zvibodzwa pamadiro mushure nekubva kumaruwa echorocho gore rapera. Chirambadare apindwa nechikwata chemagame cooks muropa zvekuti akanganwa zvekuchorocho achisiye pamberi neblawayo. Chikwata chetriangle chiri kutarisirwawo zvekare kuramba chakati kwati kuChicken Inn apo chiri kutamba nechikwata cheHwahwa Prison. Kunyange hazvo chikwata cheHwahwa Prison chakaita mashiripiti muchure mekurova Dynamos 1-0 hapana ari kutarisira kuti chingarove maSugar Sugar Boys kunyanya muGibo Stadium. MaSugar Sugar Boys hawadzodyiwa pamusha apo vane rungwanda ngwanda rwevatsigiri avo vanochevedzera kuti Sugar Sugar.
Sugar Sugar Sugar
Triangle yakasiyiwa neChicken Inn nemapoints maviri. Pazvikwata zvese zviri pamusorosoro chikwata chine mutoro wakaoma iDynamos iyo iri kusangana neFC Platinum Rufaro Stadium nesvondo. Kukundwa kwechikwata ichi kunowedzera kusawirirana pakati pemurairidzi wavo Desmond Gora pamwe nevatsigiri veDimbare avo vaive vapodzika madziro apo Madigora akapiwa basa. Highlanders iri pamusha neHarare City uko Hwange iri kutamba nePremier League. Hwange haisati yambokunda kubvira makundano ePremier Soccer League atanga. Gaumai iri kunanga kuAscott Stadium uko iri kusangana neChapungu vatarisira kuti Timothy January achabaka moto zvekare. January ndiye mutambi wekutanga kuroverera zvibodzwa zvina pamutambo mumwe chete gorino apo akadabura dabura Hwahwa Prison uyezve ari kutarisira kuita izvi zvekare. Cape United iri munzira yakananga kusakubva Stadium uko vari kusangana neBuffaloes kwaMutare. Nemuvhuro vatambi vezvikwata zvese izvi zviri muPremier Soccer League avo vakachevedzwa kuchikwata cheMaorias vari kutarisirwa kuungana muHarare kutanga kugadzirira makundano ekosapa Senior Challenge egore rino. Makundano aya ari kutanga kubvira musi wa17 kusvika musi wa22 Chivabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoratidza pamire America pazvino zviri kuitika muTogo.
Mutungamiri weTogo vaFore Ngasibe vakatoreswa mhiko yekuti vatungamire nyika yake chitatu zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo dzakaitwa musi wa25 kubvumbi. Dare repamusorosoro rakatambira zvakaitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo idzo dzakaona va ngasibe vachiwana zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana zvemavhoti vakakunda vavaikwikwidzana navo vaJean Pierre Fabre avakawana zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana.
Kunyange hazvo bato rinopikisa rakanyunyuta nemaitirwo akaitwa sarudzo idzi, vaongorori vesarudzo vekunze vanosanganisira Economic Community of West African States, African Union, Gori Institute vanoti sarudzo idzi dzaive dzakachena. Zvakakoshawo kuti vaFabre nevamwe vavo vakatambira kukundwa kwavo, izvo zvakaita kuti nyika isadzokere kumhirizhonga yakaitwa mushure mesarudzo dzemuna 2005.
America inokurudzira vanhu vemuTogo kuti vapiwe mukana wekushandisa kodzero dzavo uye inotarisira kushanda zvakanaka navaNasibe mukusimbaradza utongo hwejechetere.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu nematext messages nemaWhatsApp amunenge matitumira. Munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu. Facebook page yedu inoti VOA Shona. Tinodzokorera zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai amene shamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu.
Tinoda kuti tive nevanhu vanodarika 1 million vanotifarira paFacebook yedu yeVOA Shona. Nekudaro udzai amene shamwari kuti vatifarire paFacebook page yedu.
Yekutanga tsamba inoti iyo, hi Studio 7, makadi zvenyu, zita rangu ndiBeauty Munetsi, ndiri kuno kuSouth Africa. Ndinokwazisa baba vangu vari kuBohera, amai Samson, Love Tapiwa naSusan. Ini ndiri bo, xenophobia ndiyo yakambotivhiringidza, asi iko zvino tiri nani. Tiri kuuya kumba, tinoimba kuti vanhu ava vanzwa mashoko enyu CC Beauty Munetsi.
Mumwe munyoro anoti, makadi vashamarari, ndinoda kukwazisawo mai vangu vari kumberengwa nemunin'ina wangu anoita form 1 pamupanda shango high school, ndisingakanganwewo maticha ake ose anomudzidzisa. Ndini Kindred Mandinyenya, ndiri kukwekwe.
Imwe tsamba inotiwo, makadi vakomana nevasikana venhevenyuro inobatika zuva rega rega, zvekare basa ha chokwadi munogona, rambai makadaro sando kwamuri mose. Ndokumbirawo mundikwazisirewo vanotevera, mbuya vangu vandinoda vahokoyo, sekuru vakubvoruno Matavire, amai vangu maifungai munyoro, mudzimai wangu amai Nigel naNyasha munyoro, ndisingakanganwe madzitezvara angu vari pamhiri apo Pakamwa Primary School vekwa Matoro. Ndopedzisira nevose vanondiziva ndichiti mufaro kwamuri, ndini Love More munyoro, Nyamhara Primary School kwane Mbudziya muraini Ramatsikidzi.
Mumwe munyoro anoti, makadi mukoma Jonga nevamwe vose, ndinoti pamberi nebasa Mwari wakuwedzerei mazuva, kunotanzwa nenhamo pamwe nenzara, kotoni haichadi kutengwa uye mari yacho ishoma, 20 cents pa kg tofa nenhamo. Ndini Patrick Siwanda kuno kugokwe kwamufungo Sarai Munashe.
Manotiwo, makadi vakomana veStudio 7, zita ndinonzi Tariro Mangena, ndiri Machiwota Masamuriwo, ndikwazisireiwo makomredzi ese. Tinokwazisa Kennedy Makanja Mujuru, Norman Chinara, baba Ethero Gova, ambuya Shanya Rogers Mukanganise, Tinashe Dzumbunu, amai na baba Mangena, Tabeth Hamilton Hazel na Tokozile. Imhuri yekwaMangena nevose vanondiziva, makadi yenyu mese.
Mumwe munyoro anoti, mwaswera sei Jonga naBlessing mundikwazisirewo vekwa Gambureni vose kana kuti Kampira nevanoti vahanyana. Arnold Mutembedze, ndini Tapiwa Dick kuSouth Africa.
Aiwa vatereri, tinenge chida kuverenga tsamba dzose dzamanyoro, asi nguva ndo inomboita shanje. Nekudaro tosangana muchikamu chinotevera nemuvhuro patichaverenga tsamba dzenyu. Iko zvino regai timbotarisa misoro yenawo zvakare.
Mhirizhonga inotyisa yoitika kuHurungwe West pamberi pesarudzo dzichaitwa mudunhu iri mwedzi unouya.
Sangano reNational AIDS Council kana kuti NAC nhasi rasvitsa zviri pamutemo chibage chakarimwa nevasungwa pajeri rebhindura kubazi rinoona nezvemajeri.
Zvikwata zvenhabvu zvokweshana mukupera kwesvondo mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndokusiya mina Jonga naChris Gande munhau dzechirungu.